zvino ndongodaira handichango pfunzi komichi yesu tundi chingoti tsuti mwoyo ndakanokanda pasi peutsi anoonera iwe usati wati manduye munhu machemu chingoti urangarire usati wachema
apanawo
ekuvandokwati ndirindekasi ndigere mutsotso mukati ndoimba nemuto satana anowina zvisvoto
handichina time nemunhu waunga mukutsu chabude ropa ndakuda kutsi satoda mutumwa senge vakuti vamwe vanokuda ushanuna uchiya ndidanirei kuti kasi vazhinji variko vangu vemabhuti vazhinji varipo vazombotsoki varira rumbunwa uchiya ndakubuda kutsi ndichabuda ropa ndakubuda utsi ndakubuda kutsi ndacheka
mukati ndinorimwa nemoto asi satana anowina zvisvoto
manje mazondipusha to the edge manje mazotanga resomania na edge ano brothers vakadipisa tataura mapage ano nothing I know some fathers vakapfurira vanga vaine mabes I know brothers vakakurirwa vanga vave mapens I know struggle takakurira panga paine masense I am humble nakakurira mumba maishe tens I know the devil takakurira marakatipa fence I got the central vanonyanyisa kuzotisira fetch I swear message Jehovah chiti famba navo mupedzi I know the suffering mumoyo wese hati
Satana anombowina zvisvoto
handichina time nemunhu waunga mugutsu ndichabude ropa ndakuda kutsi zvakutoda mutumwa senge vakuti vamwe vanokuda ushanuna uchiya ndidanirei kuti kasi vazhinji variko vangu vemabhuti vazhinji varipo vazombotsoki varira rumbunwa uchiya ndakubuda kutsi ndichabuda ropa ndakubuda kutsi ndakubuda kutsi ndacheka.